TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 16 Kurube 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kwa nisu mchirongwa chedu janasi. Ini jini chanono kawande diri Washington DC ndi chiti ezi noi ziri mchirongwa chanasi.
Tosuite ufuti nda kutikora takaratina ruku Zimbabwe kongu ya kare bachia chesu yuhuri corruption yeye ya kare zasira zinu pasu za kanyanya so kuti atina chikubuna isu simpare uru mende kumisa uhuri kubira pasi pasi pa uhuri hapa nukumusuru kusuru kwa wakati 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 atina chikubuna zaki saizo so
imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti hondo iri kuUkraine yakawana Zimbabwe iine matambudziko ayo munyaya dzezveupfumi.
Vanhu vanoti kwanzi ikonomi haisi kusumuka nenhau yokuti kune corruption. Hakuna nyika isina corruption kutanga chitanga. President vakatotaura vakati iko zvino munhu unenge achita corruption kazhinji chero ari hezvisi chero aichi kutongosunga. Ikonomi yedu yeZimbabwe yakasumuka, iri kusumuka. Takabva isisi from economy economic recovery to economic growth.
Dare Majesty kuchitungwiza rinonzi nezuro rakatadza kunzwa nyaya yaipomirwa nhengo yepato retriples richiti mapurisa haana kuferefeta nyaya iyi zvakanaka. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotarisirwa kushanyira Europe pakupera kwemwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji munyika vari kuchema-chema nekukwira kwemitengo yezvinhu panguva iyo dzimwe nyanzvi dziri kuti izvi zviri kukonzerwa nekurwiswa kwenyika yeUkraine neRussia. Asi dzimwewo nyanzvi dzichiti nyaya dzezveupfumi hweZimbabwe dzagara dzisina kumira zvakanaka kubva kare. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti Zimbabwe ichasvika pakaoma sedzimwe nyika pamusoro pehondo iri pakati peRussia neUkraine. Asi vachiti hondo iyi yangouyawo panguva iyo Zimbabwe yanga ichitadza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi hwayo. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinzwe maonero avo.
Ndiri kuona sokuti nyaya dzoupfumi kuZimbabwe dzinenge dziri kuenda kwakaoma zvichisanganisira nekuti kwataiwana zvinhu zvakaita sewheat gorosi kuna ana Russia Ukraine uko kwaazvichadziko ukono kuda kwehondo iri ikoko kune dzimwe nyika futi dzinenge dzichaomerwa chaizvo kuzvinhu zvakaita sechingwa nezvese zvinoda gorosi zvisati remezve kare ichaita kuti muZimbabwe gore rino hakuna kunaya sokutarisirwa kwakaita. Upfumi hweZimbabwe hunenge hunobetsere kana zvakanyanyisa chaizvo nenyaya dzeagriculture dzokurima idzi pamwe chete nenyaya dzetourism vashanyi vachiuya kuZimbabwe. Zvino tinoona kuti zvaakuitika zvekare nyaya dzecovid kuna ana China uko zvinenge zvaakudzasa zvekare upfumi hwakaita sehwekuZimbabwe hwakanangana navashanyi matourista kukwira kunoita peturu kukwidza zvose. Asi chiri kunyanya kuchifadza ndechekuti sanhasi taona kuti mabharo epeturu eoiri adzaka kusvika pa 95 dollars per barrel zvinoreva kuti zvikaramba zvakadero zvinofanira kunge zvichizokwanisawo kudzasa mapurize ezvinhu kuna ana Zimbabwe kana peturo yaya kusvika ikokoko yatichipei kuZimbabwe kwaku yakakwira peturo kamazuva apfuura vachiti iri kukwirawo kwavanotenga kuzvino ike zvino kwainotengwa kwai zvayati dzakei nhasi pamwe ikaramba ichidzaka ichadzaka here zvakanyanyanyanyawo sokukwira kwayakamboita kuti ibetsere upfumi hweZimbabwe. Asi hurumende ikaramba ichingotsigira kukwidza kwepeturo zvinhu zvicharamba zvichiomera vanhu chaishi.
tingati zvinhu kumanira zvakaita aya imhosva yehondo yekuukraine yoga here kana kuti zvimwe zvazvagara zvakadaro
Sibwa zao za gara za gara gara kuzimbao kwa soko sewa kwe nisukuru taura pande tanga kutaura kuti ingambuwa hondiyo kiyo kreira asi tinawana wakuti ufume kwe zimbao kwa gara kuna ya kusumu zekwa kana kwa hiva ino nukuli manukuti anuwe zimbao kwa harimi wakuru sikuru goreno kwa kwa kuru kupisa kwa kwa pisa za kawane saka za gara za gara za gara ndo niru choso ito ufuti ndambuti kwa takarati naro kuzimbao kwa kongu ya kareba chaezu yowori corruption ye ya gara isidzatila zinu pasu za kanyanya so kuti atina siku wuna isu simbare uru mende kumisa uuri kubira pasi pasi pa uuri hapa nukumusuru kusuru kwa uroti wakati wakati urasakati atina siku wuna isidzatisa iso so kunyaze corruption iso zinu kangarisa ufumi kwenyika
sii isa muna wana mbele kwa takatarisa uku mwenyaze ufumi
Berikota kwa sasa ukundinona so kutuzinu saraba vichi tuomei atizi edu kuti kuchana ya resa kanya ya kureno ya atizi wakuti urumende ita kuti peturo ikibetere papi zimanyika zingi za haku gazira sunu zazo kana kugazira omote ya zavo zinofamba ni dama geti kana kucherao zichere kwa sababu kuzimbago zine zichere kwa sababu wangisa chayo chayo kurukutu papa sina uumori corruption kaidu reisi pamwe madiamond haya kambo zaheru kushiyazo haka tinu nula saka atizi uoni zozo kutimberi kwa teka nango kuchwa jeka yore wano garaba istawara kwa vision 2030 atizi yungu tijashika na papi vision 2030 yu kana kutike zino ya sika papi vane zino kazi kwa kuma university siri kutengeswa kwa siri kutengeswa atisa tanzo kutiswa unza mari ya kadini mzimba kukungu pasobo unza ochi siriko sa kreata mabasa mangani siri kutiswa kuzo kreata mabasa mangani mbeli kumendo tiziyo kutivision ya chicha siku erika utisha wone kwa eri
abo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDuva University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 asi sachigaro vezanupf mudunhu renorth america varegista rubira vanoti upfumi hwenyika huri mugwara sekuona kwatiri kuita kuti zvinhu zvava nani kubva zvapinda vaemarson munangagwa pachigaro vachiti hurumende yezanupf iri kurwisana neuori uye uori hwava kudzikira pasi
vanhu vanoti kwanzi ikonomi haisi kusumuka nainhau yokuti kune corruption hakuna nyika isina corruption kutanga nichitanga purezidendi vakatotaura vakati iko zvino munhu unenge achita corruption kazhinji chero ari mdc chero ari chii kutongosunga ikonomi yedu yezimbabwe yakasumuka iri kusumuka takabva isisu from economic recovery to economic growth ndozvaitwa kwana purezidendi vachiti nyika yedu yakabva parecovery yapa growth tichitarisa manumbers edu nemastatistics edu negdp yedu yezimbabwe nyika yedu yasumuka yakasumudziwa nenyaya yefarming food surplus gore rapera mwaka wapera kwakaita gohwo rakanyanyisa muzimbabwe rakasumudzira ekonomi yedu kubva kufarming industry tichibva ikoko tiri kutarisa maindastry ari kuvhura tine maindastry akati o akavhura ikomishona napurezident majobs ari kukwira iwawo iko zvino tiri kuona kuti zvese zviri kuitwa napurezident zviri kubatsira paikonomi yenyika saka indinoti zanupf kana corruption chaiyo kuzanupf iko zvino makava panyew administration unotoa kuti makeshi zvachona ava mashoma vazhinji vari kuita corruption vari kusungwa vari kuonekwa vachienda kumakotsi saka haisora kutenda kuti aiwa izvo tinozviziva kuti zvinobva kuopposition kazhinji opposition yagara ibato rinenge rakagadzirigwa kuti ritoropodze chero chose chakanaka chinoitwa negovernment asi kwedu kuzimbabwe munyika yedu yezimbabwe muno aiwa mukuru wenyika ari kuzama ende basa riri kufamba tiri kutoona iko zvino kuti kwavakaenda kumakambani mazhinji ekueurope they committed themselves kuti vava kutouya kuzimbabwe kuzoingiriza nyaya yemabasa neekonomi yedu saka aiwa isu tiri kuona kuti isu yezanup f bato riri kutonga tiri kugutsikana zvikuru nepatiri so far barometa redu reekonomi yedu yezimbabwe aiwa rakamira panzvimbo yakanaka zvikuru
avo vange vari sachigaro vezanup f mudunhu renorth america varegis charumbira vari parunhare kucanada nestudio 7 Rera Magistrate kuchitungwiza rinonzi ngezuro rakataza kunzwa nyaya ya ipomirwa nengo yebato re Citizens Coalition for Change vari zvakare vari kukukwidza musarudzo dzakanzura weWard 15 vajavulani mutunzi mushure mekunge vachuchusi vadzosera kumapurisa magwaro enyaya yavaipomerwa kana kuti docket vachiti mapurisa akanga asina kunyazvoferefeta zvakanaka nyaya iyi kuti ive neudzamu hwekunzwikwa nedare Gwetara wa mtunzi wa Jacob Skala vanove zvekare mutevedzeri wesangano mubato reTCCC vanoti mapurisa akanzi anogona kudzoka kudare kana aunganidza humbo hwose. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Jonga Kandemiri wa Studio 7 na Vasikala.
Vajavulani mutunzi vakasungiswa nekandidheti yeZANU-PF yavari kukwikwidzana nayo kuWard 15 kuno kuchitungwidza kwedu kuno vachipomerwa ivo vanhu vavo kana kuti vatsigiri vavo vakaenda vakandonamira maposters avajavulani mutunzi panokuromerwa zvidhina nomurume uyu panzvimbo yatinoti iyo open space iko kuunity d kuchitungwidza uku saka kandidheti yeZANU-PF yakaenda ikandoopena police report ichitiwo vajavulani mutunzi vanhu vavo vakaisa maposters avo kukambena padhuze nenzvimbo yaari kuforomera zvidhina saka pataenda kuna red mosha vachuchisi kana kuti vatoti vapublic prosecutors vapepeta nyaya iyi vakaona kuti hakuna mhosva yakadaro uye kuti vajavulani mutunzi vakatongwa nemhosva ipi
saka nyaya raswa here kudare
vadzosera mapurisa joketi ravo vakati dzokerai nejoketi renyu muende munotanga kuferefete nyaya iyi patsva kana mazuwana umbovo chaivo chaivo uye nemhosva yekuti vajavulani mutunzi vakapara mozodzoka nayo kuno asiko zvino chingodzokerai nedhoketi renyu munokwanisa kuita basa renyu zvine mazvo kuti mucherechedze kuti pane mhosva ipi inganzi vajavulani mutunzi vakapara
saka vamutunzi vambenge vari mumaoko emapurisa here
vanga vari mumaoko emapurisa vakatorwa mazuva apfuurayo nokubva vasunungurwa nokubva vazotorwa nemvuro tofuma toende kukoti so ndokwazvonifonza vakati tiuye tizovanunura mukati mekudzvanyirwa kwaanga vaitwa nokumbunyikidzwa uku
saka imi segweta rava mutunzi matambira sei chiitiko ichi
zvinhu zvatagara tatoziva kubva kwechinguva kuti vanhu veZANU-PF vari kuda kuti vakrietere makandidheti edu mhosva dzavanenge vasina kupara kuitira kuti vaende kusarudzo vasina vanovakwikwidza
asi maiona here vamutunzi vachizotadza kukwikwidza tomboti vanga vazotongwa vachiiswa mutirongo vaitadza here kuzokwikwidza vari mutirongo
hazvingavatadzisi kukwikwidza kusaziva uye njere shoma kuti zvinhu zvakadaro hazvingaitisi kuti vamutunzi vasakwikwidza zvaanogona kuti vaite chete kuvhingisa kampeini yavo kuti vanenge vasisipo vari mukati metirongo saka kampeni yavo inodzokera kumashure saka simbisisa nokuti kandidheti inenge isipo
saka muri kutarisira here kuti mapurisa achaenderera mberi nenyaya iyoyi sezvavapiwa nevachuchisi
vakataura nemapurisa vanga vachimhanya izvo nenyaya iyi zvaanyadzisa nokuti vatarisa kupusa kwakakura mushure mekunge ndangada vapa warning kuti nyaya dzenyu dzokumanyiswa nokusevenzeswa dzino kunyadzisai nokuti muri kungosevenzeswa imusinatso kuona kuti hakuna mhosva yakadai nokunzi munhu anonzi aisenda maposters paopen space inoporomerwa zvidhina nomunhu we don't know kuti whether space iyoyo ari kushandisa ari kushandisa zviri pamutemere ane mapepa rekazvo rokuti akuromere zvidhina ipapo kana kuti kwete saka mapusira vaita anyadzisa zvikuru nokuti havana kunge vatarisira kuti kana tasvika kumatare nyaya dzokufunga kuita muchibva kweZANU-PF zvinenge zvisingachasavisevenzi tinenge takutaura zvomutemo kure kusina zvokuti ini ndiri webato reZANU-PF kana kuti mapurisa tauya nemhosva yatari ripotera veopposition veTCCC saka vanogona kutoti vaitopinzwa matare vasungwe vapinde mujere tinenge takutaura zvomutemo kune kwakupikisanwa saka vaona kuti hapana nyaya vakuda vakabata chidhoketi chavo vachikwavaira vachizotera kukamba uye vachitarisa kushoda kukuru.
Bwetara vamutunzi vaJacob Sikala vanoe zvakare mutevedzeri wasachigaro mubato reTriple C vari parunare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Zirezo utano raka zirisa nizuru kutimu mungwe chete akafane chukwere nje COVID-19 munyika yose asi wamwe vanhu mazana mana ane makumi mashanu inewa tana tu 456 vaka bato wane chukwere ichi nizuru wakare izi zaka shita uwandu wevanu wafane chukwere ichi munyika yose pazuru zishanu zine mazana mana ane gumine wanome 5,417 ukuo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi mana nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu 243,365 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamirioni mana ane zviuru mazana mana nechimwe zvine mazana mana nemakumi mashanu 4,401,450 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni matatu ane zviuru zvina zvine makumi matatu nechimwe nemazana maviri ane makumi manomwe nevashanu 3,431,275 ukuo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru zana nemakumi matanhatu nevashanu zvine zana nevasere 165,108. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa 3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabhai elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Muyuzidei mune nyaya inoti hurumende yakwidza mari inobhadharwa nevakoti kuti vatiwe magwaro anoratidza kuti vakadzidzira basa ravo vakapedza kana kuti maconfirmation letters nemacertificates kubva pamadhora ekuamerica zana nemakumi mashanu kusvika pamadhora ekuamerica mazana matatu zvichinzi nevamwe iyi inzira yehurumende yekutadzisa vakoti ava kuenda kune dzimwe nyika kunotsvaka mafuro manyoro. Munyuzi makare nyengo dzeparamende dzakurudzira hurumende kuti ikurumidze kugadzirisa zvinonetsa varayiridzi mushure mekunge Public Service Commission yamisa basa zviuru nezviuru zvevarayiridzi ikatanga kutsvaka vamwe varayiridzi. Nyepfenyuro yaZBC inoti tungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadzoka nesuro kubva kuDubai. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Dzara dzichitambura nekuda kwezanupf yava ne 41 years ichitonga but hapana zvairikuita, hapana zvayakamboita. Mabasa takatarisira mabasa izvezvi vari kutaura kuti Zimbabwe is open for business, is open for business. Business racho unori opena nini kuti unenge usingashandi? Saka unoiwana kupi mari yekuita business racho? Saka Mnangagwa ngarege kuda kutamba nepfungwa dzavanhu. Mnangagwa ngaafunge zvakanaka naka mumusoro make kuti
ndinoda kungotenda nekukorokotedza vanhu vekugokwe nezvavakaratidza. Gokwe yanga ichitarisirwa pasi nguva nenguva, asi vanhu vegokwe vakatarisa kuti zvinovakura vanoziva zvavanoita. rakagwanya nekuboikota rali yavamunangagwa because vamunangagwa hapana zviri musoro zvavanotitaurira ukataura nyaya yekuti hei mukazobotera zvanopf mabyelections tichakupai mvura munhu wapurezidendi ungataura mashoko akapata saizvozvo kuti munhu unorarama pasina mvura vanhu vari kumwa mvura ine tsvina munyika yavo 42 years muri mumpawa muchitadza kupa vanhu mvura ukutaura nyaya yekuti hei tichagadzisa zvisikostiw ine basa nani uri kutadza kugadzirisa zvichemo zvavadzidzisi vadzidzisi vari kutipane nzara vari kutadza kuenda kumabasa achishayiwa mari yetransport chai yekuti akwire aende kubasa votiudza zvokuti kwa hei ndichazodai zvisikostiw haina nebasa rose chorokavhura zvisikostiw haifi yakagadzirisa zimbabwe
vediwe tinonzwa kurwadziwa tarirai muone zvoita zani vanhu vari kuchema nehondo dziri kuitika kunana Ukraine saka zvasiyanei nekuti vana vofira nyika yavo here veduwe vana vari kuurawa muZimbabwe shuwa kukwekwe kusvike pakufa munhu nekuda kwezano munangagwa adirei kwekudaro nhaye hama vadikamu adirei kudaro munangagwa kuteura ropa revana vasina mhaka vari kugwira kodzero dzavo vari kugwira kusarudza mutungamiriri wavanoda svitawo here ikoko shuwa nhaye jonga zvinorwadza zvinosiririsa zviri kuitwa nezano dai varega kudaro varega vana vezimbabwe vasunungukawo kodzero dzavo dzishande munyika mavo vofarirepi vosunungirepi kotoendepi konhaye veduwei toendepi shuwa dzimwe nyikawo dzatadza kana kutionawo shuwa dzichishungurudzwa hama dzichifa kudaro zvakangooma hazvo nguva yavo ichakwana tichangoramba tichinamata zvinosiririsa but nguva ichakwana isu tiri kutaura pano inini ndini ndobva kugokwe kutongo uku ndokwandobva
chekutanga ndinoti tane tahwereberwa nezano pinyu taura kudai izvizvi zvatisiri kuZimbabwe tirikuona kusouth africa ucape town taipanodai tiine mhuri dzedu tichishandawo tiine mhuri dzedu padhuze but ngenyaya yezano takaramba taakurambisisa chaizvo saka tikarupfumbu zvekatiri kumasango muno aona saka tiri kuti ei mukomana dai akapinda zvake ngaapinde mukomana ngaapinde tidzoke kumusha kwete zvana manangagwa zvaarongoita zvokuda kungonyeperana asina sapoti hei chanisa wati dotengese nyika kutengesa nyika kupi kuendesa kupiko chanisa anotengesa nyika ipi kuya anotengesa ungatengesa zimbabwe yaese vanotakatarisa here hakuna zvakadaro vasafa vakanyepera vana vezimbabwe havasina chokukampenesa ende vanonyepa vanhu vezano especially munangagwa anonyepa taiti zvokubva kwakaita Robert Mugabe munangagwa uchochinatsokubatanawo naanachanisa kuita zvakanaka nyika yosimuka zvino majunda anonetsa kutongwa ngemajunda munangagwa uyu ngaaine zvake haana chiguva
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vanotarisirwa kuenda kubrussels kubelgium svondo rinouya uko vachanopinda mumusangano wenorth atlantic treaty organization kana kuti nato uchange uchikurukura pamusoro pekurwisa kweukraine nerussia tabata nyanzvi mune zvematongero enyika dr frank guni kuti vatiudze pamusoro penyaya iyi
hondo iri pakati penyika yerussian federation neukraine ichiri kuenderera mberi uye tiri kuona kuti iri kuramba ichidhonzera dzimwe nyika kunyanyanya na nyika dzechiunganidzwa cheNATO dzikuramba dzichiwedzera zvombo zvehondo kunyanyanya zvinoshandiswa kurwisa mota dzehondo dzakadzivirirwa kana kuti armored personnel carriers matanks pamwe chete nekupfuura ndege dzemuchadenga zvombo izvozvo zvikuramba zvichipinda zvikuru kwazvo muukraine zvichibva kuamerica nedzimwe nyika dzeNATO zviri kubatsira nyika yeukraine kuti irambe ichirwisana nerussia ukuwo advance yerussia inenge yakupota ichifamba zvishoma pane zvanga zvakatarisirwa nenyaya yekuti mauto eukraine nevamwewo vakaenda kunovabatsira vakabva kunyika dzakasiyana siyana dzinosanganisira america vari kushandisa hondo yechigorira vachihwanda munzvimbo dzinogara vanhu vazhinji kana kuti atingati macivilian area izvo zviri kunetsa kuti verussia vabhombe nzvimbo idzodzo nekuti nguva yega yega pavanoedza kubhomba pasi rese rinobva ravaita condemn kana kuti kuvashora kuti vaakurwisa nzvimbo dzinogara vanhuwo zvavo zvisinei nemauto zvinozovashoresa
iyo russia pane zvairi kuita here pamusoro pekutemerwa zvirango kwayakaitwa uye pamusoro pezviri kuitwa neamerica nemadzisavira ayo eNATO
nyika yerussia yatanga kudzorera zvirango zveupfumi zvakatemerwa neamerica neshamwari dzayo takaona kuti russia pari zvino yakata draw up kana kuti yakanyora urongwa hwekudzorera zvirango zveupfumi hunosvika 1 trillion rubles kana kuti 9 billion united states dollars zvinosanganisirawo kurambidza vatungamiri vedzimwe nyika kuenda kurussia nematunhu ainotonga vatungamiri vanosangana vatrudeau vekucanada vajoe biden vemuno muamerica nevamwe vekunato vakatemerawo vaputin nehurumende yavo zvirango zveupfumi saka russia yaakudzorera uye zvimwe zvikuru zvataona zvaitika munyika yerussia ndezvekuti hurumende yerussia inotungamirwa navaputin yaanaunza kana kuti yashambadza kuti yatotanga kubatsira makambani ari munyika ayo yatingati state assistance kuitira kuti makambani aya asaita fold up kana kuti mabhizinesi avo asapera basa vari kunangana nemakambani anoita zvinhu zvakakosha zvinosanganisira zvemishonga anoita zvehealth makambani anoita zvekurima zveagriculture uye maproduction companies anogadzira zvivakwa zvinoshandiswa mune zvehondo kana kuti zvekurwisa uye zvakakosha kuti mabasa mazhinji ange achishanda saka russia yagara ine mari yayakaisa parutivi yaayakushandisa kuti irambe ichikurudzira kuti hondo iende mberi
tiri kunzwa kuti vabiden vari kufunga zvokuenda kueurope rwendo urwu nderwei dr guni
tiri kunzwawo kuti vabiden vachaenda kubrussels kuguta guru rebelgium uko vachanosangana nemamwe vatungamiriri nemakurukota enyika dzeNATO kuti vazivei kuti vangabatsirane sei vachitarisira kuti kurwisana kwerussia neukraine kunenge kwaakutorawo dzimwe nyika sezvatakaona kuti pane ndege yeusori kana kuti yatingati drone yakadonhera munyika yecroatia imwe ikadonherawo mupoland zvese nyika idzi inyika dziri mubatanidzwa weNATO saka zvaakureva kuti NATO yakupota ichikwezvwa takaonawo zvakare iyo russia ichibhomba imwe nzvimbo inodzidziswa mauto zviri pamberi kana kuti advanced military training center yaishandiswa neNATO muukraine pakabhombwa pakaurawa vanhu vakawanda vakabva kune dzimwe nyika vanga vaenda kunobatsira ukraine uye zvombo zvizhinji zvanga zvaendeswa ipapo zvakatsva zvikaputika
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika dr frank guni vari parunhare muwashington dc nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti hondo iri kuukraine yakawana zimbabwe iine matambudziko ayo munyaya dzezveupfumi dare ramajestrate kuchitungwiza rinonzi nezuro rakatadza kunzwa nyaya yaipomerwa nhengo yebato yeTCCC richiti mapurisa haana kuferefeta nyaya iyi zvakanaka mutungamiri weamerica vajoe biden vanotarisirwa kushanyira muzinda weNATO kubrussels pakupera kwemwedzi uno tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau
ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC ndichiti moshora zvakanaka.